Vachitaura nezuro maneru nevagari vemumusha weSimulale uri pedyo nemuganhu wenyika iyi neZimbabwe, vamasisi vakati zvirango zviri kukanganisa vanhuwo zvavo muZimbabwe, kwete vatungamiri zvopa kuti vagume vochikora mitemo munyika mavo.
Rombo wadzika midzi muZimbabwe huri kukonzerwa nezvirango zvehupfumi hwakatemerwa pavakidzani wedu. Zvirango izvi zvakafanira kubviswa nokuti ndizvo zvotuma vana veZimbabwe kuita zveumbavha muno muBotswana nekunyika dzimwe dziri mudunhu reSADC.
Vamasisi vakadzokorora kurudziro yavanogara vachipa yekuti zvirango izvi zvibviswe. Vamasisi vakaenda kumusha uyu kunotsanangura nezvematanho ari kutorwa nehurumende yavo, akanangana nekupedza kupiwa kwezvipfuyo nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Vakakumbirisa vagari vemumusha uyu kuti kusava nekurwisana nezvizvarwa zveZimbabwe nokuda kwekupiwa kwezvipfuyo munzvimbo iyi, vachiti zviri kusundwa neurombo hwapfunya chisero munyika mazvo.
Nzara haina kunaka veduwe. Umbavha huri kuitika munzvimbo yenyu huri kukonzerwa nenzara yarura pakati pevavakidzani vedu kudivi reZimbabwe.
Asi vaJohn Pamire, avo vanova sachigaro wedunhu reBotswana mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vanoti vamasisi vanofanira kutaura chapamusoro uteme muZimbabwe, kwete kurova imbwa vakaviga mupini.
Inini zvangu mashoko aitarwa namasisi aya ndakatarisa ndee ushamwari havasi kutaura pakuda kubuda pachena. Chinhu chiri kukonzera kuti muZimbabwe mune urombo hurimo.
Vanoti kudya nokodze zvironda kungave chikonzero chingaita kuti munhu aite zveumbavha.
Munhu anenge apara mhaka anofanira kuti atongwe zvichienderana nemhosva yadi yaapara. Hatingari hanzi nokuti ndanishambura kukakumbira nokuti munhu anogona kukumbira.
Nyanzvi munyadzi zvokudyidzana kwenyika vachidzidzisa paUniversity of Botswana vamo Blessing Dlovu vanoti mashoko avamasisi anokurudzira kusateerwa kwemitemo.
If you compare Zimbabwe ne Rwanda, Zimbabwe has got so many minerals in a potential yakawandisa, but with the little that they've got in Rwanda, Rwanda yakutobudirira. Isu maZimbabwe very intelligent, tine ma minerals. Saka chii chinotishayisa kuti tisimukou? Well, the bread basket of Africa, and we can return to be the bread basket of Africa. So the first thing that yatinokwanisa kugadzira ma leaders edu. It's very open, it's very well known that they are corrupt.
Gore rakapera zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakarohwa zvakaipisisa zvikafa, chimwe chechitatu chakaitwa kafira mberi nevagari vemumusha weBonong mushure mekunge zvavanikwa zvichitinhira mombe dzevarimi wenzvimbo iyi kudivi reZimbabwe. Mukuru wemapurisa munyika vaGodwin Matanga vakaudza vatori venhau kuti kushaya zvikwanisiro ndiko kuri kupa kuti vasakwanise kuendesa mapurisa akavanda kumuganhu neBotswana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaombawo chikwata chemakurukota kuongorora nyaya yekubiwa kwemombe kuBotswana mushure mekunge zvaonekwa kuti mamwe mapurisa aingoita zvouori achishanda nevaiba mombe kuBotswana. Panyaya yezvirango, vaMnangagwa vanoti Zimbabwe yakatemerwa zvirango mushure mekutora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Asi nyika dzakaita seAmerica dzinoti vaMnangagwa nevamwe vavo vari muhurumende vanofanira kumira nyaya yekutonga nedemo kubirira sarudzo nouori kuti zvirango izvi zvibviswe. Vakatoudza nyika dzemudunhu reSADC kuti Zimbabwe ikasatsiurwa inoramba ichideura ropa mudunhu reSADC. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.